Vachitaura pakupera kwezvidzidzo izvi, sachigaro weIslamic Council of Zimbabwe Sheikh Ishmael Dua, vati kupokana kunoitika pakati pevanhu vezvitendero zvakasiyana siyana kunokonzerwa nekuti panenge pasina ruzivo pakati pevanhu vezvitendero izvi. Sheikh Dua vati muZimbabwe veruzhinji kana vezvimwe zvitendero havana ruzivo rwakakwana pamusoro pechitendero chavo, uye ndosaka vachivafungira zvakashata nguva zhinji.
Media mazuva ano ikuita blackmail kumaMuslims, maboka ala materialist chizvo. Kuti mukataisa even muno munyika makatoiswa manje madepartment anotevera manje kutoti tevera isusu maMuslims achifunga kuti pamwe tichaputika. Vanotovapo hatidi kunyeperana, oni wichi hazvina kushata. Senyika vanokwanisa kuita sei? Kuzvitaisawo izvozvo. Saka uku kubuda pachena kuti kwete zvamunonzwa zvichiitika kunyika dzimwe hazvisiri izvo zvatiri. Islam haidzidzise izvozvo.
Vati zvidzidzo izvi zvaitsigirwa nemuzinda wemiriri weIran muZimbabwe zvaratidza pachena kuti hapana musiyano wakanyanya pakati pezvitendero izvi, uye vanhu vezvitendero izvi vanokwanisa kushanda pamwe chete. Reverend Sam Malunga vete Hila Christian Network vaudza Studio 7 kuti zvidzidzo izvi zvavavhura kumeso pamusoro pechitendero cheIslam, uye vazvipira kushanda nemaMoslem sezvo vari vanhu vane chitendero chine chinangwa nechavo.
Zvitendero zvechikristu chiMoslem pabuda coexistence, kudyidzana, cohesion, tolerance pakati pezvitendero. Panofanira kuita mweya wokuremekedza, mweya wokugamuchira, kunzwisisa uyezve nekutora kudzidza kuti zvimwe zvitendero chinomboriwawo chii.
Vaviri ava vati zvichitevera kubudirira kwezvidzidzo izvi vachaita mumusangano wevatenderi vavo muna Gunyana nechinangwa chekusimbaradza ukama pakati pavo. Vatiwo chimwe chisungo chabuda ndechekuti vanofanira kushanda pamwe chete mukutsigira zvirongwa zvehurumende, uye mangwana chaiwo vachaenda kunzvimbo inovigwa magamba yeHeroes Acre senzira yekucherechedza basa guru rakaitwa nemagamba akasunungura Zimbabwe.
Vatofana kubatana mumaprogramu ekusimudzira nyika yedu kunge ipapa. Mangwana tenge tichienda ezvitendero kuirozeka, vakuru vasati vaenda mande, tichinoita tour tichiita minamato. Any development program tenge dzakuitika kuno tichafambira pamwe chete.
Zimbabwe inocherechedza zuva remagamba musi wemuvhuro unouya. MaKristo nemaMoslim anogara kurwisana kunyika dzakaita seNigeria, uyewo mamwe masangano anopfurikidza mwero akaita seBoko Haram neISIS ave kusvibisa chimiro chemaMoslem munyika dzakawanda pasi rese. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe mazuva apera vainge vari kuIran pakugadzwa kechipiri nekutoreswa mhiko kwemutungamiri wenyika iyi vaHassan Rouhani. Zimbabwe neIran dzakatemerwa zvirango nehurumende yeAmerica nyaya kuchikora kodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.